Noema, zvinorema, kana mashida tinoyedza, dzorera, dzoreka, panino dzoka ndinofema, ndodemba, varomba, vachida gona rinoyera, ndoenda, sadomba, shure kwegwenzi rinofema, chingoti era, era kune miwa noera, pari zvandenge ndoroiwa, physically vandikoniwa, era. Funza kuneve muaria Keva mwana wepaseria Chenga kukura kwekeria Mere patsu seaneria Chingo pindira vato msekiwa Mere kwatsu senge medhiaza Chingo muka chiti ya eduka Era kune miku patenga Heto venyika enda senga Heto vechiva chava peka Vane chikutsu chava senga Ano tsamwira chesia Ano kaka nema fenzika Ano reva nema sita Ano datisa tima shita Era Era kune miwa noera Parisha nenge noroiwa Physically vandikoniwa Era Kune wangu Era Kishazwa nenge noroiwa Kungwa kukupanda koniwa Naga fenzwa na chokoniwa Ndatopa gomore mori ya ndichidi bema Usagwara nema formula Vanu dandive ndi gomuka Kona ndi chinga ndo domuka Era kune miku patenga Kato venyika enda senga Kato vechiva chava peka Vane chikutsu chava senga Ano tsamwira chesia Ano kaka nema fenzika Vano reva nema sita Ano datisa tima shita Era Era kune miwa noera Parisha nenge noroiwa Physically vandikoniwa Era